Ino kuchingamidza ine mufaro ini ndini Tanono Kawande ndichiti eino misoro yenhau dzanhasi chishanu zvita 22-2017. Zimbabwe inorangarira zuva rokubatana kwenyika kana kuti Unity Day, vamwe vachiti zuva iri harichina chiremera charakanga rinacho makore apfuura. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinotaura pamusoro pezuva reUnity Day zvariri pari nhasi uye zvarinoreva kuzvarwa zveZimbabwe. Human Rights Watch inokomekedza hurumende yavaEmerson Mnangagwa kuti igadzirise zvinhu zvitanhatu izvo zvinosanganisira kuitwa kwesarudzo dzakachena dzinopindawo nezvizvarwa zvenyika zviri kunze kwenyika uye kuona kuti mauto nemapurisa haapindire munyaya dzematongerwo enyika nezvimwe. Murimi wechichena akange abviswa nechisimba munguva yehurumende yaiva pasi pavaRobert Mugabe vaRobert Smart vanodzokera kupurazi ravo uko vanotambirwa segamba nevashandi vavo pamwe nevanhu vari pasi pamambo Tandi. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zuva reUnity Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuterera Studio 7, tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-13860, 6080, 15580 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Muyusakanganwe kuterera zvimwe zvirongwa zvedu na 6am uye 2pm mazuva ose. Musakangamwe zvekare kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.